Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri chivabvu 7/2019 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mugodhi weNugget Mine kuMatabeleland South nezuro wakadhirika pakafa vanhu vana. Rimwe sangano revarairidzi rinoti kunyange hazvo nhengo dzaro dzichidzokera kumabasa panovhurwa zvikoro nhasi, varairidzi havasi kuzoshanda. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mepenyuro yeZBC inoti zvinotarisira kuti pamsorei vanhu vana vanonzi vakafa nezuro mushure mekudhirika kwemugodhi weNugget Mine kuMatobo kuMatabeleland South. Nepfenyuro yeZBC inoti zvinotarisirwa kuti vamwe vanhu vaviri vangangofawo. Vashandi gumi nevaviri vanonzi vakavharirwa mumugodhi uyu uyo uri makilomita 30 kubva muBulawayo. Sachogaro veCivil Protection Department muzvare Standiwe Ncube vatsinhira nezvenjodzi iyi vachiti mitumbi mina yakabudiswa nezuro, asi nyanzvi dzezvemigodhi dziri kuongorora mamiriro akaita zvinhu vasati vadzikisa vanhu mumugodhi uyu kuedza kubatsira vakavharirwa. Studio 7 haina kukwanisa kubata vakuru veNugget Mine kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu tisati taenda pamhepo. Apo zvikoro zviri kuvhurwa nhasi munyika yose, rimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti nhengo dzaro dzichadzokera kumabasa asi dzisiri kuzonoshanda. Mutungamiriri wesangano iri vaObert Masaraure vanoti sesangano vatora danho iri senzira yekudzivirira nhengo dzavo kubva mukushungurudzwa nehurumende zvisina maturo kana vakazodzokera kuzvikoro. Vanoti nekuda kwekuoma kwezvinhu havasi vose varairidzi vachakwanisawo zvekare kudzokera kumabasa nhasi, sezvo vamwe vasati vawana mari dzekufambisa kana mari dzekubhadhara vana vavo vechikoro. VaMasaraure vanoti nhengo dzavo dziri kuda kuti dzitambiriswe madhora 500 emari yekuAmerica zvichikwira pamwedzi kuti dzikwanise kurarama. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandamiri weStudio 7.
Vadzidzisi vari mubato redu vachadzokera kuzvikoro kunoga ina, asi basa hapana ravari kuita nenyaya yekuti mari yavari kutambira ishoma. Tine vazhinji vachiri kutambura kutsvaga mari dzemabhazi dzekudzokera kuzvikoro kwavo nenyaya yekukwira kwemitengo yezvinhu. Asi tokuvakurudzira vese vadzokera, asi kana vachinge vasvikako vasava nebasa ravanoita kusvikira hurumende yadzodzera mari yatibhadhara mari yedu mumaunited states dollars kana market equivalent.
Saka chii chingaita kuti mudzokere kubasa musinganoshanda?
Kudzokera kubasa tirikuenda nenyaya yekuti hurumende yaanda kuzvipa mbiri yekuvictimiza vanhu ichivatsimira masamisa masalari ichidzinga vamwe mabasa nekususpenda vamwe. Saka kungoenda kwatiri kuita kungoenda zvepamutemo kuti tisaite mamembers edu anovictimizwa. Asi kana vatisingabhadharwe mari kudai, hapana munhu achange achizokwanisa kuita basa. Kunyange kana paine vanoda kuita basa, kukwira kwaita zvinhu, hapana munhu angambokwanisa kushanda uchifunga kuti watadza kuendesa vana vako pasache zvavo kuchikoro, watadza kutengera vana vako chikafu. Saka tiri panguva yakaoma, tiri panhuva nanzombe, panguva yatiri kutambira mari yaless than 100 US nekukwira kwaita marenji apa kurarama kwedu. Kushida mari inosvika kuma 1000 US kana uri mhuri yevana vatatu.
imari ya muri kutarisira kuti munge muchipiwa iyo iri mari yema US dollars.
Isi tunongo tu mari ya taisi tambira kusati kwa ni crisis in currency. Patai tambira in average 500 US. Tika mbotanga kuwa na iyo yu oro equivalent pa market. Panu wano mpo ichidawa, wano mpo rarama. Isingati ino kuwa na zikuti tukungo tindosu ndangu ito kuti munu watisha. Arara ni arise munu.
Pane urongo wawerewe kuti mugare pasi na urumende mutaurirane. Pane kuti mungo tanga ni kutora matano yekura mwa mabasa ni shunga fakadaro.
Naka nyora magoro akawanda pa uwaribe pano tichi. Kumbira Public Service Commission, Finance Ministry, kutivaone shawa neita ninyayu imuoro wedu huyo wa hiru wa shaka nyanya ane kukira kuma price. Aspa masati wakidana, kutitikari pasi tuwende shunga ito kumbiri.
Abo vangavari mtunga miriri wesanganore Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe va Obed Basaraure variparunare kuweza na jonga kande miri we Studio 7.
Kwazwai muri Zimbabwe, ini ndini Maikove. Ndino koka yetu mpinde mchirongwa chedu cheve chidiki, JZ Connection, Nasmaneru na 8pm. Mchirongwa, tukarisa nyaewe chidiki zana ni makumi matatu, wakasungwa pakupera kwe shondo kubulawai. Vachipomeru wa moswa yu kufara zinopurikiza mweru. Vanguvanu za mafaraya, sema vuzu, parties. Kumafaraya, vechidiki vanu nziva kutura mapiri zasinga bumizwe, kunwa zinodakwa. Uye kuita zvepabonde vazhinji vavo vanonzi vanenge vasati vabhazera. Chii chinokonzeresa kuti vechidiki ava vaite zvemafaro anopurikidza mwero? Dambudziko iri ringapedzwe sei? Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, kana kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panumber dzinoti +1 202 465 0318. Ngatisanganei pachirongwa The Connection na 8pm. Bye bye.
Bato re MDC inotungamirirwa nava Nelson Chamisa richaita Congress yaro kubva musi wa 24 kusvika musi wa 26 mwedzi uno. Pa Congress iyi ndipo panotarisirwa kusarudzwa vakuru vebato iri nevamwe vachabata zvinzvimbo zvakasiyana siyana mubato. Asi dzimwe nhengo dzebato iri dzinoti hadzisi kufara nemafambisirwo akaitwa sarudzo nekudomwa kwenhengo dzestanding committee. Izvi zvinogona kukonzera mutauro kukongresi huru iri kuuya. Mutori wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotarisa zvimwe zvinonzi zvakaitika pamakongresi ematunhu eMDC.
Zvichitevera kupetwa kwakaitwa makongresi ematunhu gumi nematatu eMDC, nhengo dzakawanda dzebato iri dzinoti makongresi adzo mazhinji akaitwa nenzira dzinotyora bumbiro rebato. Vane ruzivo nezvaiitika vanoti vanhu vasiri muutungamiri hwemawadi, branch nemadistrict vaibvumidzwa kuvhota kune mamwe matunhu, asi vanhu vakadai vachirambidzwa kuvhota mumamwe matunhu. Izvo zvaisiya paine mibvunzo yekuti matunhu makuru ane mabumbiro emutemo akasiyana here. Vakawanda vanoti havana kufara nekuvhoteswa pakati peusiku nguva yavanoti paitika tsotsi kuvhota kwenhengo dzisingabvumidzwe, uye kuchisidzirwa kwenhengo dzaifungidzirwa kuti dzaida kuti vachamisa vakwikwidzwe pachigaro chemutungamiri webato. Mumwe wevasiri kufara nezvaiitika izvi vaPatrick Musevenzo vekukadoma mudunhu remashonaland west vanoti mubato ravo mapindwa napongwe. VaMusevenzo vanoti sarudzo dzakaitirwa kuchinoi dzainge dzine kubirira kwakawanda kunosanganisira kuvhota kakawanda kwemunhu mumwe chete.
Tele Congress kuchinoi tanga takatarisa kuti kunoitwa accreditation. Pese unoita Congress the first thing. Accreditation yema delegates. Hakuna accreditation yema delegates ya kata si ya kaitwa. Vanu wae vota rutatu rutatu. Ende takato kwa nifana leadership. Vachibaya takawa taura papa stage. Vachikomish takawa taura. Kuti wane ya wana wafota kaviri kaviri ya kata tukata tatu bati. Waka misa election just for a while. Waka kondinya. Chakato tuwa kondinya ndakachisha kuti kii. Kwaze wana wakangu wakase. Panga pavone kwa kariko zisisu. Election ya kwa nako miswa.
Sekuti munhu mumwe chete aivhota kakawanda zvinonzi zvaiitikawo kuHarare sekutaura kweimwe nhengo yeMDC vaBernard Rujeko. Izvi zvinonzi zvakaitikawo kuBulawayo uko amai Benilda Moyo vanoti vanhu vaidzokorora kuvhota. Nengo yekuchegutu vaBoaz Gweshe vanotiwo sarudzo dzakaitwa dzainge dziine chitsotsi apo vanhu vaibvumirwa kudzokorora kuvhota.
Doesn't stop because man mari kujokerera madzokerera azvisi straight pachena sekuziva kwedizi chifounda MDC MDC takai founda ichitotsvaga vanhu remusanga but iko zvino vanhu mari kungotonhonga uko vanongoti ava ndeve sanyati.
Vamusevenzo vanoti bato ravo rarasa gwara raive nemutungamiri webato iri wekutanga Mushakabvu Morgan Tsvangirai sezvo nhengo dzakawanda dzave kushandisa mari kuti dzipinde muzvigaro zvepamusoro.
Chihombe chiri kunetsa chekuti musangano wedu isusu weMDC ka uri kurasa gwara. Because look here, musangano uchitanga kuitwa 1999 mukuru wepati yedu Morgan Tsvangirai vaita kuti musangano uyu is a pro-poor. Propo kwa wangu msangano wa rombo asi mukatasa kuti zvino auchazi msangano wa rombo wawe wapfumi ungave one capacity kana usina cash haupinde se haupindi kune munhu anenge asina capacity ari kune rimwe slate kudiwa nevanhu anokopinda because pamba chashwa chi panenge chashandiswa mari.
Kumasvingo kwakaita mutauro zvakare mushure mekunge vatongai matutu varambidzwa kukwikwidza nemurongo wemisangano vaAmos Chibaya vachinzi havakodzere. Asi vamwe vanoti vamwe vakadzoka mubato panguva imwe chete navamatutu vapo madzore vakabvumidzwa kukwikwidza muHarare vakakunda musarudzo yemirongi wemusangano. Vamwe vakanga vaenda navabiti apo vakaomba People's Democratic Party vairambidzwa kukwikwidza musarudzo dzematunhu madiki vachinzi havakodzere. Asi ivo vabiti mbune nevamwe vavo vanoti vaJacob Mafume navasettlement Chikwinya vakabvumidzwa kukwikwidza zvigaro zvemu National Standing Committee musarudzo dzichaitwa paCongress huru mwedzi uno kuGweru. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndine Ata Chigoriwa.
Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Mubepa naure Newsday mune nyaya inoti vaEmerson Mnangagwa vari kuedza kukwezva vaNelson Chamisa kuti vaite hurukuro dzingabatsira kugadzirisa nyaya dzehupfumi munyika. Mubepa naure Herald mune nyaya pamusoro peZimbabwe National Road Administration kana kuti ZINARA iyo inonzi yange ichibhadhara vakuru vaviri kwegore rese pamusoro pekushandisa zviuru zvisere zvemadhora ekuAmerica kuti vagadzirwe bvudzi ravo. MuChronicle mune nyaya yemagweta amuzvare Henrietta Chauke uyo akaendesa kumatare ezimhosva nhengo yeparamende yemberengwa North vaTafanana Zhou achivapomera mhosva yokuchikora chivimbiso chekuvaroora uye kuvapedzera nguva yavo mushure mukuvabvisa mumhandara. Muzvare Henrietta Chauke anoda kubhadharwa $30,000. Muchikamu chino tinopa vatereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Siko vatepenyuru veStudio 7 aiwa tinoti narobasa ndichitoti hangu nedzoi kuna vagutu avo ndotovati nedzoi sevafirwa nekuda kwemashoko avo ekuti hanzi asingadi kupinda munhaurirano vanongorega vanoti haivhiyiwi vachatongoona ichivhiyiwa kubva rinhiko iye akatadzikwa newacho ari kuti anotungamira nyika akatadza kuivhiya ko zvinova varingodedzwa kuti pamwe ingabvuma hakunazve iri kutongodanerwe chete kana asina kupinda mutunhaurano taure tuto kupenga ito hapana kwatinosvika hapana kana saka hangavamboita stedi ngavaite stedi hapana zvavari kutiitira kunzwe kutoti Nero apinda ndopachafamba zvinhu tatenda.
Makadiko vashamari veStudio 7 nokutendai minhau dzenyu dzamunotipa dzisina kwadzakarerekera nokutendai vashamari vose muri kuita basa nemazvo isini tinorwadziwa nehurumende yedu iri kutungamirira nyika yedu ikati promise la mabusiness akawanda ati akagumira mukutaura ikati promise la Kenani yeZimbabwe ati zvinongo wangu gumira kutaura kuhu utungamira upenjeni uyu asi tunzwa vanhu vachipenjeni navamwe vashandi vehurumende vachipenjeni wavo vachibva pazvigaro paiswe vachidiki vakakodzera vachinefungwa dzichifresh ivo ngodya penjeni zvavo vakagara pasi zvisina zvinonetsa vataoradziwa chinga chiri kukwira zuva nezuva adhata ari kukwira zvangova zvokutungamidza mwari kuti vationewo nyika yedu yeZimbabwe tiri kuno kunze kwenyika tichitsvakararamo kutiza nyika yedu ngazvoda mwari nijojora dora ndodanwa narokumini kana kuti kinia bos mutendera kuri kuno South Africa Pretoria yatinda
munofara here pastudio 7 mburiseiwo zuwara nhasi isu tinofara tiripo pajoni apa kunakidzwa nefenyuro tichida kubetsera wavo vari kutaura kuti kusouth africa data arrepa 1 cent kulesutu 2 cent kune mari nzvimbo idzodzo vashandi vari kutambira mari saka vakada kuzviita kuZimbabwe hazvibatsire because kuZimbabwe kwacho vagara hakuna mari yacho yanga iripo yacho yango vasati vatokwidza yanga ichitonetsa kuwana 1 2 toenda kuna vaguta MDCT yakupeyo izvo zvavari kutaura tichichavhiika tichazovabvunza futi mubvunzo ngavangonakirwe nekudya kana zvavanodyiswa kuseta usikokoko pamwe maepo kana tichii hatizivi ngavanakirwe nezvizvo mafiles avo akawanda zvinhu zvavari kutaura takareba mafiles akazara zero because navo hawana kana vanovatevedzera ndosaka vamunangagwa kati ndikuda misangano yakaluza iwo vari kuenda ikokuna kuti vakaluza achamisa havaendi ikone kuti vakaluza asi tati Zimbabwe inotichamisa ende ngavasiyane nesystemu yekuramba vachitiudza kuti ngatibatanei pamwe chete tiite chinhu chimwe chete hatina kusarudza mutungamiriri kuti tizobatane naye takasarudza mutungamiriri kuti atitungamiriri atibetserewo atinakisire Zimbabwe ngavatinakisire iwo ndivakazviti nyanzvi pakutonga nyika ngavatonge handivakati ticharamba tichingotonga vamwe vachiukura saka ngavatonge tione kutonga kwavo
makadi henyu pastudio 7 nevateereri vese vestudio 7 ini ndiri kutaurawo ndiri kusouth africa ndiri kuda hangu kutenda chaizvo kuti purezidendi vagona vaenda havo kumusangano wenyanga dzenzouyu zvakanaka chaizvo tinozvitenda asi taizokumbirawo kuti kana vazobva ikokoko vakazotengesa nyanga dzenzou idzodzodzo tizoonawo zvinenge zvazoitwa nemari dzacho idzodzo nokuti kazhinji kacho vanogona kufambira bhizinesi ravo dzerenyanga dzenzou dzenyika asi vasingazoiti zvinoita kuti nyika ibudirire nenyaya iyoyo zvakangofanana nemadiamonds izvozvizvi akangozara madiamonds asi hapana zvaakaita saka hameno totenda dzano dzaswera nebenzi
tinokutendai vana mukoma jonga kandemire mese nana tete black cities jeremaya nebasa ramunobata pastudio 7 rakanaka kwazvo nokutiudza nyaya kana kuti nhau dzisina manyepo mukati muchitaura dokwa dokwa yezviri kuitika chaizvo chaizvo mukati menyika yedu yeZimbabwe yadai kuondongwa nemahaina kana kuti mapere vana munangagwa avo saka tinokutendai kuti murambe makatipanyu nyaya dzakanaka saizvozvo murambe mwari akutungamirirai murambe muchiita basa iroro rakanaka chaizvo nokuti nyaya dzamunotipa inyaya dzechokwadi dzemandorokwati dzezvinoitika ivo vanovanza chokwadi asi chokwadi tichichiona chichitoitika ivo kana vava kutaura havachitauri sezvazviri saka tinokutendai rambai makadaro mwari ave nemu akutungamirire chaizvo tinokuti muwedzerwe mazuva okurarama muri mugere munyika iyoyi America
ini ndinoitwa Emmanuel Mubebe vanobva kuchipinge zvinotiporishatsina South Africa ndiri kuda kukurumbidza hurumende kuti ikurumidze kutogadzire mutemo uyo wekuti vabereki tione kuti tishandidzane pamwana because vana mai vakati kanga taramba navo vana mai vanendine vana vana isi kutoshaya kana simba rekuti tive nemwana wee ndine mudzimai wandakasiyana naye mwana saka ndasene naye nokuti anokona nakwatakaita saka vabereki vemudzimai parikuramba nemwana wangu saka varikuramba nemwana wangu izvizvi ini ndiri kumba chaiko chaiko kuti ndazvino zvoto ndirikuwadzamo ndiri kumba kana ndichi mwana anga ambouya ndimbodini mbotandara nayemo ivo vanongoramba naye saka which means ndinonge ndisine power kana anything asi ndikaendese zvino vanenge vachigashira everything vanenge vachizvida asi kuti nditi mwana ambouya ambotandara kumba kwangu avabvumimo ndinokumbira mundiplay rode yangu pa 27 please because inyaya iri kutondirwadza zvisingaidi kuti mwana wokuri ichingozi baba vako varoko endi mwana anenge achida kuuya kumba asarange ichiramba kutaura kumba mwa angiti kutoshuwira kuti uya kumba kwake saka ndokumbira mplay ode yangu itoe manual bebe mano mbeba anobva kuchipinge kwatuzuka mawa kafundo pamasvingo primary school please 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 saka ndokumbira hurumende ito kurumidza kugadzira mutemo uwowo please saka zviro zvekuti ndiwadza zvisingaiti ndingatozvifunga totochema chaivo kutochema chaivo pekumawa
avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko ndeavo asinei nechekuita nestudio 7 tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika vaimbova gweta rava Donald Trump vaMichael Cohen nezuro vakatangidza kupika makore matatu mujere vaCohen vakawanikwa vaine mhosva yokubatsira kubhadhara vanhukadzi vaviri mari yekuti vasataura nezveushamwari hwavo navaTrump mazuva esarudzo ya2016 hurumende yeamerica yaendesa zvikepe nendege zvehondo kudunhu remiddle east kuri kuyambira iran kuti isarwisa mauto eamerica kana madzisawira ayo mudunhu iri vanoona nezvekudyidzana kweamerica nedzimwe nyika vamike pompeo pamwe chete nevakuru vemauto vanoti zvokuendesa zvikepe nendege zvehondo mudunhu iri zvakarongwa kare makaterera kustudio 7 ane minchurongwa tanonoka wande ndiri muWashington DC. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Hurumende yeAmerica inoti ichapa vanhu vanoita zviuru makumi matatu 30,000 mvumo yekushanda kwechinguva chipfupi kana kuti mavhiza anopera muna gunyana gore rino mavhiza aya anopiwa vanoshanda muzvikepe zvokubata hove pamapurazi vanotema miti nevanoshanda mumahotera mabasa aya anonzi haadiwi nezvizvarwa zveamerica mavhiza aya ayo anozikanwa nezita rekuti H-22B anopiwa avo vakambopiwa vakamboshanda muamerica kunonzi kusimba kwakaita nyaya dzehupfumi muamerica kunokonzera kushayikwa kwevashandi vangada kuita mabasa aya
Oh, yeah.
Vanhu vatema kubva kuna Thomas Mukanya Mapfumo. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Mugodhi weNugget Mine kuMatepelen and South nezuro wakadhirika pakafa vanhu vana. Rimwe sangano revarairidzi rinoti kunyange haro nhengo dzaro dzichidzokera kumabasa panovhurwa zvikoro nhasi, varairidzi havasi kuzoshanda. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande, ndiri muWashington DC, ndichiti mosera zvakanaka.